koma mangani shuwaere kudana nane makamba mwana mushiba wakara hondo mwana watuke wave kutionesa kana mahurira
ava kuita matuke tinombozvibvunza kuti zvinobva upai vari kuita yese yese kamai
iwo mahurira
ava kuita matuke tinombozvibvunza kuti zvinobva upai ari kungopavhira pese pese mai mahuriro acho anoshamisa apa vanenge vachizvisimbisa vachiti vari kutiwachisa apa vachizvifikisa
gara navaudza vaita zvinofadza kwete kuva vanzira vanahanuchi vari kunyengedzwa nemidhoto yavakasenga mimoto ziso vazvipwenyu
wazanupinza chandomutepa pepi zvawakaneta ndinambozvifarira wanguka nguva yangu wakapedza iwe haina kuziva kuti uri kude kundiitisa nguva yangu wakapedza iwe ndinonokera ndandangaziva ndikakumitisa nguva yangu wakapedza iwe manje hazvichatsanangurike
nekuti nguva yangu wakapedza iwe
vatendi vangu vapacharariki
funga ndichashaya mumwe asi uchandifunga kana ndave kure zvimwe zvacho ndichatsanangure zvichanditorera nguva
mhosva here kuti ndina mota ndinofamba netsoka
aranzi ena hope kuti uchanditexte uchinditi uchadzoka
akati anoda homwe yangu ini handina basa kunze kwemari yangu ndipo parere moyo wangu ndinoda vemurora wamai vangu akati anoda homwe yangu ini handina basa kunze kwemari yangu ndipo panere moyo wangu ndinoda vemurora wamai vangu
ndinonyanyoswa kwapa anondimbundira seka cheche mumaoko ndinokotsira hazvina basa mukati akandipfuwira kwese kwaanoenda ndinomutevera bhepuyo anonditapirira kunge lollipop ndinofarira kumutikinya seleputop handidi kumushayiwa kunge bathingisop ndinofarira kumuona
sebicycl
Patani.
I got a girl like this and a girl like that.
I know that I need quite a mari.
I got a girl like this and a girl like that. I got a girl like that.
Yeah, you can tell me say me girl a sprinter, but now yeah, chan bofenda I pinda.
No, no.
Me love a body shape. The furry rama fungiro ake.
For sure.
When she whine pan me kaki, and me no one ni pa oka confidence. When she whine pan me kaki, and me pa oka confidence.
Right now, me say kuzum. Ndoda kuvhura riri simba ndamutatata right and right
make it wet make it wet
yeah you love your style
what you vurikira vuriko
vurika vurika vurika
what you waka vurika
vurika vurika vurika
what you vurikira vuriko
vurika vurika vurika
what you gotta waka vurika iwe
vurika vurika
Hama zangu ini ndoda furika Ndoda vakazi peti ini ndoda barika Kutirikira kai mombarika Miriwe ya rivari ya ndiriwe shira Unondi wani rangiteti Abuna nana baka nanda pinda mtariro
Girl I bubble it up and roll it slow
Yeah
I roll it slow Girl I bubble it up and roll it slow Yeah, I roll it slow.
Me coulda never, coulda never, coulda never leave you. Coulda never, coulda never, coulda never leave you.
Pull it up your waist like if you break your back.
Feel free, you make us a king ya la.
Watch out for
ready girls them there. Watch out no pretty girls them there. All I know select a medi in the mediator Kumango mandita meda power pull and director Darafika vector Vacha zunzo letter of a guwa Nago letter and the peta dirinda zita Mayeta
mfeneta
Dem mafiwa But dem can't stop me smiling